zambu kweli loko shano kuti lo batra kuti pasawele ku wanda kwe motokari zvinenge zvichipinda nekuZimbabwe lo batra zvakare kuti zvinhu zvifambe nokukurumidza musadhaki nokuti kana tichitarisa tinenge tichitarisa maringe nemakoridhos esadhaki kufamba kunoita dzimotokari tichipfuura mune dzimwe nyika dzesadhaki tichienda kumusoro kunyika dzakaita sana Zambia, DRC nezvakadaro saka zvinobatsira kuti pave nekukurumidza kufamba ndochokutanga nokuti kuZimbabwe sekuzuva kwenyu mukatarisa kuvix Victoria Falls Bridge kazungura yekuZimbabwe kwanga kuine kusafamba kwakanaka kwemotokari zvokuti maiona matraki magonyeti akazara akaungana achinonoka kugadzirirwa kunzi ayambuke zvinove zvaitora mazuva kuti zviitwe saizvozvo zvinoita kuti murasikirwe nemabasa murasikirwe nebhizinesi murasikirwe nenguva inotorwa vanhu vakangogara pabhodha pasina zvinhu zviri kufamba saka yaibhiriji rinobatsira nokuti motokari dzinge dzave kungotakurwa dzopinzwa muchikepe dzoyambuka kuenda kuZambia dzokurumidza kufamba saka panenge pane mikana yakawanda yokuti motokari dzifambe nadzo saka ndo zvakanakira iyo kazungula bhiriji iroro renyika dzakaita seBotswana Zambia Zimbabwe kana tsimo zvedu nokuti zvinhu zvedu zvanga zvisina kumira zvakanaka asi inyaya inobata tose nokuti inoita kuti kudyidzana kwemabhizinesi kwenyika dzemusadhiki kuwedzerwe kuitwe kuti kufambe zvakanaka zvakati twasa twasa
asika kuita urongwa hwakadai kunoda mari yakati wandei Zimbabwe inozokwanisa here kuti inge ichibhadhara mari dzacho
zvinhu zvakanaka zvingoi pachena zvinhu zvakanaka zvinoda kutsungirira zvinoda kuruma mazino zvinonzi muchivanhu akange nyimo aangarara saka kana tatofunga kuita chinhu chinobatsira nyika dzedu totofanira kutoziva kuti tinotoita zvose zvinodiwa kuti chinhu ichocho chiitike zvino kana zviri zvakaita semaprojects aekazungura bridge anobata nyika dzakawanda zvinoreruka nekuti munenge mave kuita muonera pamwe chete munenge mave kutonyika ikauyawo nezvayauya nazvo iyo yauyawo nezvimwe iyo yauya nezvimwe saka munobatsirana zvinochiita kuti zvinhu zvacho zvifambe zvakanaka zvinoendeza.